Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tano Nokawande ndiri muWashington DC ichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhaurirano kana kuti madebate pakati pevanoda kukwikwidzira zvigaro zvakasiyana-siyana muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dziri kuenderera mberi nhasi mugweru. ZANU-PF yotumira nhengo dzayo kuChina kunodzidza mashandiro anoita Communist Party nehurumende munyaya yekuunza budiriro munyika. Tanzwa zviri kutaurwa nemwi, tichanzwa zviri kutaurwa nemwi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dziri kuda kukupidza muzvigaro zvakasiyana-siyana dziri kutarisirwa nhasi kuenderera mberi nokuitirana nhaurirano kana kuti madebate mugweru kuti nhengo idzi dzizvishambedzire pamberi pomusangano mukuru weCongress uri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi uno. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti vachapinda munhaurirano iyi ndiavo vanoda kukupidza zvigaro zvavatevedzeri vemutungamiri webato Sachigaro, mutevedzeri wasachigaro nechigaro chasachigaro wemadzimai. Pazvigaro zvavatevedzeri vemutungamiri webato vari kukupidzana munhaurirano iyi ndivatendai Biti, vaElias Mudzuri, vaWelshman Nwiwe pamwe navaMorgan Komichi. VaMafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vachatenderera mumatunhu enyika yose vachiita nhaurirano idzi kuitira kuti vape vanhu vose vachanovhota kuCongress mukana wokuti vanzwe zviri kuimbiswa nevari kuda zvigaro izvi.
Tichange tiri kugweru tichiita madebates emacandidates, munhu wese achipa nhoroondo yake nekuti achoda kubetsera pati sei nekuti achada kubetsera nyika sei. Mumwe nomumwe anenge ari candidate anomira nezvaanoda kuitira pati nezvaanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe, nekuti tifambe pajekerere atinotiwo maprovincial caucus. Uyezve ikokoko tichange tichitarisa nyaya dzemathematic committees ezvemubumbiro remutemo strategies, and tava panguva yekufunga yeCongress kuti tichigadziridza magwaro atinenge takatarisana nawo nokuchitsvaga vagari vanokwanisa kugara zvigaro zvemustanding committee, zvinova izvo zvinenge zviri mucockpit mebato redu vachibetsera vaChamisa kunyatsofambisa nyaya yekusunungura ruzhinji rweZimbabwe kubva mumatambudziko atiri kuona wakushaya mari nekushaya mabasa. Tichange tichiinda kumaprovinsi ese, tabva ikoko tichienda kuBulawayo, Mat South nemati North. Tinoita muprovinsi rega rega kuitira kuti vanhu vasati vaenda kuCongress vange vachinzwisisa, vange vachizvionera vega, vachipepeta kuti anogona ndiani pamberi pevanhu vese waunokwikwidza naye achinzwa kuti sei iwe uchiti uri nani.
Zvigaro zvipi zvine vari kukwikwidza vachapinda mumadebate umu?
Zvigaro zvaaita vakati o ndizve vice president, chairperson weparty, vice chair weparty, treasurer general weparty, secretary general weparty, chairperson wemayouth, chairperson wewomen. Ndo zvikuzha zvaita vanoti o vanenge vachida kupinda pazviri vakati wandei vari kutaura vachinge vachindiswa pamberi pevanhu.
Pane vamwe here vangazongonyuka vachida kuvhoterwa musi weCongress vasina kudongwa kumaprovinsi uku?
Aiwa, munhu haunyuki sehowa. Pati yedu yakarongeka, haungazonyuki. Vamwe vese vapedza norondo dzavo vachitaura kuma province zonyuka sehoa hoti ndaakuda aiwa hazvigoni saka manominations akatovharwa vakagamushira pavanofanirwa kunge vachikontesta vakagamushira saka ndivo mafambiro atiri kuita
saka vachange vachinzwa debate iri ndianani inhengo dzese dzebato here kana kuti vachange vachizonovhota kucongress chete
aiwa apa tinotora madelegates achapinda mucongress ndo vanhu vane hana yekuchengetedza zvinenge zvataurwa imomo vane hana yekunyatsoteerera ndo vasarudzwa nevanhu kunge vachivamiririra saka ndivo vanonoteerera vopepeta tichange tine accreditation kuitira kuti tinge tiinavo macongress delegates anopinda imomo
mutauriri wemdc vajacob mafume vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 bato rezanup f rakatumira nhengo dzaro kuchina kuti dzinodzidzira kuti bato recommunist party riri kushanda sei nehurumende munyaya yekuunza budiriro munyika iyi chikwata ichi chiri kutungamirwa negurukota rezvokudzivirira kwenyika uye vari sachigaro wezanup f amai opa muchinguri vamwe varipo vanosanganisa vanoona nezvokufambiswa kwemabasa mubato iri vaengel bedurugeje vasimbarashe mbengegwi amai mabel chinomona vapaul mangwana vadouglas mahia nevamwe amai muchinguru nezuro vakaudza gurukota rinoona nezvokudyidzana nedzimwe nyika muchinese communist party vasong tao kuti zimbabwe iri parumhananzombe nenyaya yezvirango uye vanopikisa nevemasangano akazvimiririra vanoti vanoda kuvapidigura asi vasong vakati zimbabwe inofanira kurwisa uori hatina kukwanisa kubata amai muchinguri vanzi vanotaurira chikwata ichi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa asi tabata mukuru wecenter for natural resource governance vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu kuti tinzwe maonero avo
chekutanga ndechekuti hachisi chitsva kuti ZANUP F inotuma vanhu vayo kuchina kunodzidza kuti communist party yekuchina inotungamira sei zvinhu zvagara zvichiitwa kubva vamugabe vachipo kubva kunana 2000 dzimwe nguva vanhu vecommunist party yekuchina vanotouya muno muzimbabwe vachiuya kuzobatsirana nevanhu vezanup f but utungamiri hauitwi copy and paste ba nekuti pane zvizhinji zvinoitwa nehurumende kana kuti necommunist party yekuchina zvisingaitwi nezanup f
mungapa muenzaniso here apa
semuenzaniso vane discipline panyaya dzeuori communist party of china iri kutungamira development muchina zviri kuita kuti china inzi nevamwe ichatodarika united states of america in the next 10 years kana chitaura pamusoro pekusimba kweikonomi yavo saka ZANUP F haisi party inorevesa panyaya yekurwisana neuori haisi party ine chekuita nedevelopment instead iparty iri kukonzera underdevelopment yenyika yezimbabwe saka kuenda kwavo kuchina pasina chatingati political will yekuti vadzidze uye kuti vatungamire nyika ino kuti iwane mabasa upfumi hwenyika husimbe they are on holiday vana opa muchinguri hapana chinobuda nekuti chekutanga ndechekuti hurumende inofanira kuva kana kuti ruling party inofanira kuva nechiono chekusimudzira nyika kwete chiono cheumbavha chekuti kana tapinda musimba tinenge takudya takuita mudya ndigere tisingashandi tichingomora tichingoba nekuti tiri ZANUP F aiwa hazvishandi
ko nyaya yavanga vachitaurawo kuti ivo vari panguva yakaoma nenyaya yekuti vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa vari kuroga kupidigura hurumende
ndo dzinotonzi nhema idzodzo sekuziva kwamunoita ndechokutoti masangano akazvimirira ega muzimbabwe especially pari zvinoizvi vari kupa hurumende yavamunangagwa mukana ndosaka muri kuona hakuna kana mastatement ari kuproduswa nemango ari kunyomba hurumende yavamunangagwa vashoma vari kutaura vari kunyora kana kuti vari kunyomba hurumende yavamunangagwa vazhinji vachifunga kuti kupinda kwaita vamunangagwa kuchapa Zimbabwe mukana wokuti tiite yatingati a fresh start kuenda mberi. Saka kuita kwevashaya kutsvaka utamugate ndosaka muri kuona kunyange nyaya yemasanctions yasimudzirwa zvekare, but dambudziko hombe riri muZimbabwe haasi maNGO, haasi masanctions, icorruption.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vari Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaFarai Maguhu vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya inoti mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya nemudzimai wavo vaendeswa kudare guru redzimhosva pamusoro pekutadza kubhadhara chikwereti kukambani yeHomelink Finance mari inoita mamirioni makumi maviri nematatu emadhora ekuAmerica. MuHerald mekare mune nyaya inoti motikari nezvirimisa zvepamapurazi evaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe zvichatengeswa paauction. Makumi matatu emotikari nemakumi matatu ematarakita, zvimijudhudhu nezvimwe zvokurimisa zvichatengeswa mangwana na 10 makuseni paGushungo Dairy Farm. Chronicle iri kuti kanzuru yeBulawayo yakwidza zvakapetwa kaviri mitengo yemastands edzimba neemabhizimisi. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Kwazwa vateereri veStudio 7. Nyaya iri kupindira nyaya dzanopf MDC ndavashane nazvo. Vanhu vezanopf ndavamire vari kuzanopf MDC tiitire zvinhu zvavo. Hakuna kuti Chamisa vazodii zvavanotaura zvinhu ndezvemanyepo. Vakavhotera Chamisa vanhu akavhoterwa vakaenda kukwidza futi pamapresidential vote akavhoterwa. Nhasi zvazvo pepape zvavakutaura izvi ndavashane nazvo. MDC ndead MDC ndadzimirite sevazva vakaita izvozvo. That's all.
Makadii zvenyu paStudio 7 washamarari vose, tokutendai nenyuzi dzamunotipa. Tiripo zvedu pajoni paJohannesburg apa. Chandinongoda kungobvunzawo ndeye panyaya iyoyo iri kunzi vana vechikoro vasarohwa kuchikoro. Isusu takaenda kuchikoro tichirohwa ende tainzwisisa ende taitoziva kuti musikanzwa unorowesa. Hapana ticha anongorowa mwana zvisina tsarukano kuchikoro. Taitorohwa ende taitozviziva ende zvatairoverwa nanhasi ndozvekutotichengeta ndozvekutigaida. Iye zvanzi mukatarisa kuti kuno kuSouth Africa kuno mwana wechikoro anobuda muklasi grade 4 otombobuda hake kunoputa podya hake panze. Asina kana zvaanoitwa. Mwana wechikoro ane simba wokunda ticha. Manje ungazokiita here kuti ticha anotoenda kuchikoro nefuti kuti kana nevipono nekutya vana. Zvoda kuita izvi kuda kupa vana ubenzi kuvana weZimbabwe. Then kwozotiwo uyo mutongo kutorwa nedare wekunzi vachamisa hamasi president weMDC antizoti vari kuzvitora pai ende sei vazozvifunga kuda kuzviita nhasi. Nguva yese vakanga vari kuupi pese pakaitwa maerection tichizva kuti MDC ndiyo president. Saka kuri kuti vanhu vese vataitira president vedu weMDC nhasi vozotiudza kuti haasiri ivo ndiwoananani. Havafanira kutisarudzira isusu tisu varidzi wapuresidendi, tisu varidzi vemusangano. Uyo anana kupe wenga wanayo wanimwe MDC seisina kuvhoterwa nokativera Chamisa. Takatevera Chamisa ndiye vedu. Kavatiregererewo ipapo.
Makadiko vashamarari vese veStudio 7. Ini zita ndinoitwa Nicholas Bundwa, ndinotaura ndiri muJohannesburg muSoweto. Vanoti vari kuenda kukoti vanhu vanoti ndeveMDC vasiri zvavo veMDC tichingoziva zviri kuti ndeve ZANUPF. Vari kupedze nguva yavo because chinovhota haizi rikoti. ende chino supporte munhu aizi record vachamisa ndi president wevanhu kwete president we court vachamisa vanodiwa neZimbabwe yese ende vachamisa vakawina election vakabirwa zvaona munangabwa ende vachamisa ticharamba tinavo tokozani kupe akahagana namunangabwa pakugadzwa kwamunangabwa achifarira kunangabwa ahwina yoso akufarira kuti hanzi court ya judge kuti ane party yake 1MDCT zvavanoti yavo ndo party originary MDC yatsvangirai saka vandechii kuna vachamisa ndavachisiye vachamisa akavaite zvavari kuita ivo vongoitawo zvavanoita nepati yavo zvekuti hanzi MDC ichabreka yavachamisa vamwe vachabuda ndavandobuda kuvana kupa vacho vakabuda vakawine masiti mangani pati isina kana kanzera zvake ndo pati dzatingaiverenga idzodzo isusu tinofamba navachamisa Zimbabwe yese inofamba nachamisa Zimbabwe yese yakati chamisa kudhara kutungamirire munhu hakutungamirwi nekuti koti inokuda kana kuti ZANU PF inokuda unotoona kuti vanhu vacho vanokuda here vaunde kutungamirira saka isu vana vezimbabwe vakarakidza kuti vanode vachamisa 2. something million yakavhotera vachamisa yese haizivi kutamba nayo kunyange vakabirwa zvavo namba yacho asi pane yakatobirwa yachoiyoyo namba iyoyo yange yakatonaka
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 nevese vakateerera mativi mana enyika zvizvarwa zvezimbabwe zvitende zvavari ndiri kuda kutaurawo panyaya yecorporal punishment kuzvikoro uku corporal punishment ndinoona sokuti PTUZ iri ngokakavara zvayo haina kana chinhuwani chainobvuma ndotongoona ngoti havana kana chinhuwani chavanobvuma indotobvumirana navo masarauri ngapaongororo paoneke kuti vana vorangwa sei corporal punishment vana vari kuvadziwa muzvikoro mavo maticha ari kutorova senge vasinawo vana kudzimba dzavo indinoti pasi necorporal punishment vana ngavasarohosi kuzvikoro ndinotenda hango
makadii vashamarari studio 7 ini ndoitwa zvorwadza vatembo ndiri kuno kusouth africa kunoku ndiri kuona kuti tichiri kure nekuita demokrasi muzimbabwe iri kunetsa zvinhu zvinoti pashungu zviri kuitwa muzimbabwe iko zvino vanhu vaona kuti chamisa asimuka zvakasimba vakuda kumukanganisa vakuda kumutaura kuti anhengekini pati yake haisiri asi yepurezidendi yakazodii tokozani kupi akuda kutodzokazve kumdc iye akatiza akaita kongresi yake akaita se handizi kuti zimbabwe chaichai ichazova nepati yakanyatsosimba zvakanyatsonaka kuti vanhu vekuzimbabwe vachanyatsofunga zvakanaka zvokuti tingakwanisa kuzoitawo zvinobudirira munyika medu tikaitawo politics dzakanaka dzakafana nedzimwe nyika tatambudzika tiri muno masango hatisi kufara tiri kubatwa tiri tori nhapwa unoziva pese pese paunoenda unongo chingonzi tioda proof of residence hey weka letter from the employer what unozviwana kupi zvese izvozvo vamwe vanhu vari muno vakauya illegal takapinda musouth africa zvisina nzira yakanaka saka taikumba kudai mama zimbabwe yanga kudzidza kwai kuri papi kana vanhu vachitadza kuita zvinhu zvinongoita kuti zvinhu zvavo vangoita one political kauti kungoita zvinhu zvinokuti zvibudirire hatigoni kutaura nekuti ishungu zvinotirwadza ma
makadii makadii vaturi vedu venhau vestudio 7 ine ndini chitandoo kwachimuti ndiri kusouth africa ndine chichemo chandiinacho chandanga ndichidawo kuti mutigadzirisirewo ikoko uko chichemo changu ndechekuti isu tinoteerera studio 7 pamafoni kureva kuti inozopinda mumafoni medu umu ne 7 o'clock yachaya dzimwe nguva inopinda na8 kana 8:30 kureva kuti zvirongwa zvakaita sana live talk hatichakwanisi kuzviimpozawo pfungwa dzedu kwazviri saka ini ndiri kufungawo kuti dai muchigara matipa musoro welive talk yamangwana kuti tigokwanisawo kugara takaimpozawo pfungwa dzedu panyaya inenge ichizove mudariro mangwana nekuti tinozoinzwa kuti papa ine nyaya yakati nguva yacho yatodarika kare ndatenda zvangu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei chokuita nestudio 7 chinokukokai kuti muchitumire mazwi pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mapurisa muguta re Los Angeles mudunhu reCalifornia muAmerica asunga umwe murume Gerard Sainz mushire mukuwana pfuti dzinosvika chiuru mumba make iri munzvimbo yeBel Air. Vanoona nezveutano kuMozambique vari kumhanya mhanya kuedza kumisa kupararira kwechirwere checholera icho chabuda zvine mutsindo kumaodzanyemba kwenyika mushure mokuparadzwa kwakaitwa zvipatara nemakliniki nedutu mupengo Kenneth mwedzi wapera. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Umwe wevarume vaviri vakatanga kambani yeFacebook vaChris Hughes vanoti kambani iyi inofanira kudimurwa dimburwa nekuti yakurisa uye inopa masimba akawandisa kumukuru wayo vaMark Zuckerberg. Vachinyora mubepanhau reNew York Times, vaHughes vanoti hurumende inofanira kukurumidza kupindira Facebook isati yavhiringa makambani ezvokufambiswa kwemashoko. Asi vamwe havazvioni saizvozvo.
Nyaya yacho inonetsa kunzwisisa. Ine maangle akawanda stere. Mukaverenga zvanyora murume uyu Chris Hughes, kwaari kubva kwacho hazvi kunyatsonzwisisika chii chinangwa chake and masolutions ake haana kunyatsorondedzera kuti kudambura kwacho kwefacebook yacho kuchashanda sei uye kuchibatsira sei. Semona maonero angu ndo zvinoita makampani iwayo etechnology. Mukatarisa zvaingoita vana Google vaya, vana Microsoft, vamwewo vakatangira Facebook, navo vaingonetswa kunzi vakurisa vakurisa and then until kwauya macompetitor mamwe chingodaro nemaregulation achichinja. It's not clear kuti kudambura kwacho kwefacebook chii chachabatsira. Zvavanoti nechirungu the horse is already bolted.
Kana mukatarisa huwandu hwevanhu pasi pose vanoshandisa Facebook uyezve pane nyaya yeFacebook kuti yakashandiswa pasarudzo dze2016 muno muAmerica kuti vanovhota vavhote neimwe nzira, hamubvumirani here navaUse vari kutaura kuti Facebook yakurisa?
Handibvumirani navo nekuti kune rimwe divi kune vaya veFree vanoti haifaniri kudamburwa Facebook yacho iri kutobatsira the right to free speech yevanhu. Kana munhu ada kutaura zvaada kutaura, ivo vavanoti vakapindira mumaelection emuno vanofanira kuenda votaura zvavanoda. Ivo vanopikisana navo navo vanenge vachikwanisawo kutaurawo kuvapindura paFacebook yacho kana mamaplatform. So kune maarguments on both sides akasimba kuti vabreke hamatiti hava vasabreke. Musakanga muno muAmerica macho ini nyika inozviti ndo nyanzvi panyaya dzefree enterprise dzekutendera vanhu vanenge vane maideas avo emakampani kuti vabudirire. Vachiita izvo zvana Facebook zvaita vana Yahoo vaya vakatangira Facebook, vanoti muno muAmerica ndo mazvinoitwa. Saka kuzoti kana kampani yakura munhu agona business rake mutanga kumutaya vachidambura kampani hazvinyasofambirani nemafungiro avo emuno muAmerica.
Pane achateerera vaUsere nenyaya iyi?
Inyaya iri kutariswa nehurumende. Mukayeuchidza ivo vaZuckerberg vacho mukuru weFacebook vanga vari kuCongress kuvachinodayira mubvunzo mwedzi yapfuura. Saka inyaya yekuti hurumende iri kutarisa nyaya yeFacebook iyoyi. Asi tisakanga muti hurumende yemuno inoita izvo zvacho zviri kunzi Facebook inoita iyi ndo vakuru pakuita nyaya dzidzi dzekuinvada privacy nekugather data yevanhu. Kutya Facebook zvava nekutya gonzo uchisiya nzou iri hurumende yemuno inonyasoita zvekukolekta data nekupinda muprivacy dzevanhu.
Ko ivo vanhu vomuno muAmerica pachavo munofunga kuti vangafara vakaona Facebook yava kuvhiringwa vhiringwa nehurumende?
Havafari. Ndaona mamastatistics anoti 2/3 of vanhu vemuno 60-something% vanoshandisa Facebook yacho. Saka nakudhara vanhu muno havasi kufara nezvavanoona kunge censorship neinvasion of privacy inoitwa nehurumende yemuno ichicollecta data. Vanofarira iyo Facebook yacho. Saka vakaona yaakuvhiringidzwa nehurumende handioni vachifara. Obviously vanhu vada kuona iyo Facebook yachoita zvinhu zviri responsible mukayucha. Zvakaitika kuNew Zealand, munhu uyauya akauraya vanhu mumosque achibroadcasta paFacebook zvinhu zvakadaro. Vanhu vanhu ndo zvinofanira kuregulatwa ndizvondobvumirana nazvo.
Vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paHoward University vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhaurirano kana kuti madebates pakati pevanoda kukwidzira zvigaro zvakasiyana-siyana muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zviri kuenderera mberi nhasi muGweru. ZANU-PF yotumira nhengo dzayo kuChina kunodzidza mashandiro anoita Communist Party nehurumende munyaya yekuunza budiriro munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
Só com isso.